Basa redu isusu tinotarisana nenyaya yadzemadzimai marara nechirwere cheHIV neAIDS. Tichidzidzisana, madzimai vari mubato redu vanorarama nehutachiona hweHIV. Saka tinoona kuti kana munhu ukaziva kuti une hutachiona hweHIV zvinhu zvakaoma chaizvo. Saka tinokurudzirana kurarama kuti munhu unogara sei wakadaro kuti usazoita kuti uzoita kuita AIDS, asi urambe wakasimba, uine miri wakasimba, uchiita mamwe ese mabasa anoitwa nevamwe muupenyu. Tinodzidzisana nyaya dzoutano, nyaya dzokudya zvakanaka, nyaya dzokuita mabasa emuviri, maexercise, nenyaya dzokungoti madzimai vapindewo muzvirongwa zvoutungamiriri. Takatarisana nyaya dzoutano mukurwisana nedenda reHIV neAIDS munyika ineyi.
Iro gore rino mune zvirongwa zvipi zvakanyanyonangana nemadzimai abva zera?
Tiri kuita research yokuona kuti chinombonyanyonetsa chiiko pamadzimai, kunyanya vaakuchembera vaya vane makore 50 nemamwe pamusoro. Tiri kunzwa kuti vaakuuya nezvimwe zvaakuvakanganisa muutano hwavo, nokuti vakawanda vacho vanga vari pamishonga kwemakore akawanda. Saka vaakubatana nezvimwe zvirwere, zvinenge zvirwere zvemoyo, zvirwere zvemakensa nezvimwe zvakadaro. Saka tiri kuita research kuti tizive kuti chii chaizvo chaizvo chiri kunetsa madzimai ari kurarama nehutachiona hweHIV vane makore 50 nemamwe makore pamusoro. Ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti tione kuti tingazvigadzirise sei kubatsira vanhu vanoronga nezvemaprogramu ese ekuita neHIV, kuona kuti vanhu vaakuchembera neHIV havasaririri, yatinoti iyaya leaving no one behind.
Pane zvirongwa zvamuinazvo here zvinoonangana nevana vanozvarwa nemadzimai vanenge vaine hutachiona hweHIV?
Tiri kutarisawo nezvimwe zvinhu zvakafanana neHIV neTB inobata madzimai, kana TB inobata vana vanenge vazvarwa nemadzimai ari kurarama neHIV, kuti chiko chatingaita kuti zvinhu zvizvizikamwe uye vawane kubatsirikana. Tinoramba zvakare tichitaura namadzimai mwedzi wega wega. Tine maplatforms edu pasocial media eWhatsApp patinotaura nyaya dzakasiyana siyana dzinobata madzimai anorarama nehutachiona hweHIV.